mari akapuwa vanhu inflation related 5.3% ndiyo mari akatambirwa mushondo rino nevashandi vehurumende. Kutaura chokwadi, hakuna mushandi wehurumende ari kufara nemaitiro iwawa. Ndingati kubva gore rapera hurumende haina kumbowedzera vashandi mari. Saka gore rineri vanhu vaitarisira kuti kuda hurumende ichaita mumwe muono ikapawo vanhu mari iri nani. Zvino mari yavakatipa haina kana kwainotombosvika. Zvakangofanana nokuwedzera chipunu mugungwa. Nokuti mari yacho haina chainokwanisa kuratidza. Itoonekwi kuti pawedzerwa mari here kana kuti hapana. Nokuti inogona kutongoperera kana kuti kumabank charges chaiko. Saka imari isingabviri kuti tingati vashandi vehurumende vakafanana neni vangafara nemari yakaita saizvozvo.
Tinozwa kuti mari yakawedzerwa kumwari yekubatsirikana kwete kune yatingati salary. Makazvitambira sei?
Hongu vanhu vanogona kufara nokuti yawedzerwa kumaallowance. Asi tichitarisa chaiko chaiko chunhu chikuru chatiri kutarisira kuti dehurumende yakaita kuwedzera salary. Salary inobatsira zvinhu zvakawanda. Zvikuru panyaya yemapenzeni. Saka kuwedzera maallowance hongu kunogona kunaka pakuti pamaallowance hapana mutero. Asi tozotarisa toona kuti kumberi kunoenda munhu unongozochema zvino kuti mari yemaallowance mari yagara inofawa kutongoshanda pane zvainofawa kudi kushanda.
Tingatarisira here vashandi muchitora matano muchirwisa kuti muwane mari dzemihoro gore rino?
Gore rino rinonetsa. Ina handigoni zvangu kutaura ndisina kutaura nevamwe vemapato anomirira vashandi. Asi matarisiro atinoita nemamiriro akaita nyika iko zvino. Vanotonga nyika vatungamiriri vazhinji iko zvino vakangotarisa pareferendamu, vakatarisa pamaelections, vari kungotofunga zvekusurvive kwavo ivo.